Vanhu vakawanda vari kuenda kunzvimbo dziri kuwanikwa nhomba vachida kubayiwa nhomba yekutanga, izvo zviri kupa kuti munzvimbo idzi muve nemitsetse mirefu. Mumwe mudzimai anga ari mumutsetse pachipatara cheparenyatwa, amai Tsungai Ndonga, vati kuenderera mberi kwechirwere cheCOVID-19 ndoko vasunda kuti vatsvage nhomba vasati vabatwa nechirwere ichi.
Ndatoona kuti chirwere chiri kungoramba chichienderera, saka ndatane chungu chaidzo kuda kuda kuti tibayiwe.
Mumwe mukweguru angoda kuzikanwa nezita rekuti vaBernard, vatiwo semunhu akura vakanzwisisa kuti kana vakabatwa nechirwere ichi vabayiwa nhomba vanogona kudzivirira kurasikirwa neupenyu kana marwadzo akanyanya.
Kuona kuti ndiyo nzira chete inoita kuti uzvidzivirire kubva kuCovid oro uite mitigate pain iri to do nekurwara neCovid.
Asi vanoleji chakabawo, avo vanoita basa rekutengesa nyama muHarare, vatiwo kubayiwa nhomba ndiyo chete nzira inoita kuti varambe vachiita basa ravo rekutengesa nyama sezvo vachisangana nevanhu vakawanda pazuva rega rega.
Pakudeliver maproducts edu togona kusangana nevaherodzi kana neveCovid, wozoribvunza kuti kwai muri kufamba mutakura chikafu, at the same time hamuna kuvhakinetwa. Ndizvo ndituma ndite sei nduye pana.
Chitambira mamiriyoni maviri enhomba yeSinovac neZuro, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati hurumende iri kufara neuwandu hwevanhu vava kutsvaga nhomba. VaMangwiro vakatiwo pavakatenderera kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vaiona mitsetse mirefu yevanhu vaida kubayiwa nhomba.
Rimwe zuro ayo ndatiri kuMarsh West kuona kuine mitsetse yakakura, ivo nemuno muHarare mitsetse yakakura, maZimbabweans ari kuona kuti nhomba iri kubetsera.
Nyanzvi mune zveutano hweruzhinji, amai Mucha Mukamuri, vati shoko rekudzivirira rakatekeshera nyika yese ndobva rabatika zvakanaka, izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vatsvage nhomba.
Ndoona sekuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCOVID-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda, kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa.
Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti vanhu 56 kana kuti 56 vakafa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pazviuru 220 nevapfumbamwe kana kuti 2029. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yese vave zviuru 62 3,783 kana kuti 62,383, zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru 2,056 kana 2,156 neZuro wakare. Kusvika Zuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakange vave zviuru 848,808. Vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru 550,491 kana kuti 584,770. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwokubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.